Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina, gunyana 8, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeive kuSADC. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kudzidzira kuverenga kana kuti World Literacy Day. Mambokadzi Elizabeth wekuBritain vanonzi vari kurwara zvakanyanya uye veukama vatodaidzwa navana chiremba vavo. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekumaruwa ekwaGutu pamwe nekuZaka vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho akasimba kune vemakereke anorambidza vatendi kunobayisa vana vavo kana kuvarapisa kana varwara nechirwere chegurikwiti chiri kuuraya vana vakawanda munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekwaGutu vaEdward Chagonda vati hurumende inofanira kuisa mutemo unomanikidza kuti vanhu vakadai varapise vana pachirwere ichi.
Ichokwadi vanhu vari kuzvirikwiti chinguru magukona teuende kubafrazi kushikari kwa mkwana chiri zima teure umu asi havasi kuno ripote kwa kuzwa na yamano tayo havasi kusuka mapose alika mapaisa wana
izi swatini ilwa wana kanzu la Ward 19 kuzaka vapita imbayaro ebato le CCC
ya kuno kuzaka chirwere chegwiri kuiti chino wazari chato tekeshera zoho chaka wanda hacho kudivire kwa na benzu kwa Ward 26 chirwere chichirunya ya kukonzeru wakuparara pacho mevanu vanotendera vechipositori vasinga wirirani netsika yekundora rapwa kuzvipatara naizvozvo ndinofunga kuti national programs awa yegovernment kudzivirira zvirwere zvakasiyana siyana zvakaita fanika gwirikwiti ireri dai hurumende yaita mutemo wekuti zvokumanikidzira kuti pazvirwere zvinopomeranwa kana panzi nyika yese inofanira kubayiwa like zvatakaita kucovid zvinofanira kuitwa izvozvo
vamwe vakaita saamai Makao naMesi Muziri vemuraini rekwachipedzeze kuzaka vanoti
ya ndizvozvo vana vari kufa negwirikwiti kunyanyanyanya vemapostori ivava ende shuwa vanhu vari kutyira kuti vana vavo zvovovhura zvikoro zvavavhura zvikoro vondosangana nevana vemapostori vasiri kubayiwa.
Bazi rezveutano munyika nezuro rakabudisa mashoko ekuti vana mazana manomwe nevana 704 vakashayika negwirikwiti munyika yose kusvika musi wechipiri. Vana vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 1551 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati
hurumende yakazarura mikova yekuti avo vose vanogona kunge vasinganyatsonzwisisa nyaya yekubayisa vana vadzidziswe pahurumende iri kuda kwavari vachidzidziswa nekuzoitawo futi yatingati awareness dziso kuvanhu vana vose vabayiwe kambeni yacho iriko kumadhistrict kwese.
Munyori mukuru musangano remubatanidza wemapostori munyika reunion of development of apostolic church in Zimbabwe kana kuti Yuda Caesar vainocent Chitanda vati
Caesar tinotera mutemo hurumende. Mutemo hurumende unoti kana paita zvirwere zvakadaro vanhu vanobayiwa machi ngavaende kuzvipatara but nyaya iripo ndeyekuti manje chitendero hatizosviki pakuda kumanikidza asi inyaya yekuti ngatichidzidzisanei nevanhu waya waya vanenge vasikunzwisa kana vasina ukama hwakanaka nechipatara. Saka as you does this, I think you are working on that trend.
Chiremba vane mukurumbira masvingo vachitaura vakazvimirira Dr. Phineas Makurira vakurudzira hurumende pamwe chete nevemakereke kuti vabatane vavandudze zvirongwa zvedzidziso kuvatendi nevanhu vemumaruwa.
Ngatidzidzisanei kuti nhomba idzi dzinokosha zvokudzivirira izvi zvinokosha tobva tadzidzisana ende sezviripo ndiri kureva zviri kuitika hazvo asi zvoda kuramba zvichiodini zvichidzokorora kunofanira kuitwavo tofanira kuitawo approach yaye advocacy through ma local leadership influencers anditi like kana kuri kumusha vana sabhuku navamakansila navamwe vakadaro.
Vamwe vagari vanoti hurumende inofanira kuisa mutemo wekusunga vanoramba kubayisa vana asi vamwe vemakereke vachiti uku kutyora kodzero dzavo. Hurumende yakaparura chirongwa chekubayisa vana vari pasi pemakore manomwe nhomba yegwirikwiti kuzvipatara nemuzvikoro pachena. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Madziziro toitwa namadhuku mutemo hauoni kuti munhu abva kupi abva kuimba.
Mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri webato rinopikisa National Constitutional Assembly NCA vari mudzidzisi wezvemutemo muzvinafundo Lovemo Madhuku ekuti nzira yakakosha yekugadzirisa nyaya yenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change 16 dziri muusungwa dzinosanganisira mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala ndezvematongerwo enyika asimudza mutauro munyika vanhu vachipawo maonero avo. Muzvinafundo Madhuku vakabuda mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pekuramba nhengo dzeCCC idzi dziri muusungwa uye vanonzwikwa vachitiwo kana chete bato revasungwa ava reCCC rakaramba richiita zvemukonyo richiita zvariri kuita rinenge rakundikana zvachose. Vakaenderera mberi vachiti vane chokwadi chekuti nhengo idzi dziri mubato rezvematongerwo enyika risiro. Asi vamwe vanoti mashoko aya anoratidza pachena kuti matare edzimhosva yemunyika akaiswa muhapwa yezvematongerwo enyika kana achinge achishanda nemutoo wakadai. asi vari kutsigira muzvinafundo madhuku vanoti zvakakosha kuti patsvagwe dzimwe nzira dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika kana chete zvichibatsira kuti vasungwa ava vabude mujeri mavari. Vasikala nevamwe vavo vakasungwa musi wa14 Chikumi vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato reCCC muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza uye vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Studio 7 yaedza kubata muzvinafundo madhuku asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta vamarufu Mandevere vanoshanda nekambani yemagweta yekadzere Hungwe and Mandevere Legal Practitioners vari muHarare pamwe nerimwe gweta vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavaza vari kuBritain. Tatanga nekubvunza vamandevere kuti vanoti kudii nemashoko anonzi akataurwa namuzvinafundo madhuku aya.
Madziziro atinoitwa navamadhuku, mutemo hauoni kuti munhu abva kupi, abva kuimba kupi uye anogara pai. Mutemo hautarisi kuti munhu anobva kubato riti. Mutemo haunei nezvematongerwo enyika. Matongerwo enyika hapindiri pazvinhu zvinofanira kunge zvichiita mukati medare. Asi sezvo vamadhuku mazuva ano vanenge vari padhuze nehurumende iri kutonga, vanogona kudaro zvavo vachinyatsokuziva zviri kuitika mukati zvatingazivi tose. Asi maonero andoita nemashoko avo akutsinhira kana kupa simba vaya vanotaura kuti matare edu edzimhosva anogona kudero abatwa kana kuti atambwa kana kuti akepuchiwa nevanoita zvematongerwo enyika. Ndo maonero andoita nemashoko avo madhuku akuita seumbowo hunopa kuratidza kuti zvinotaurwa nevamwe vanonyunyuta vachiti matongerwo anoitwa nyaya yamumatare oita zvekuti nyaya dzaakutongwa dzichipinzirwa matongerwo enyika mukati.
Dr. Mavaza, mashoko ataurwa navamandevere pamusoro emaonero avo pamashoko akataurwa naprofesa madhuku munoti?
Vamandevere dambudziko ravari kuita nderekuti havasi kunzwisisa mashoko avamadhuku. Chekutanga, vamadhuku havana kutaura segweta, vakataura semutungamiriri webato ravo. Ende vamadhuku havasi pedyo nebato riri kutonga ukukurasika mukuona kwavamandevere. Chekutanga ndechekuti kana vamandevere segweta vanonzwisisa kuti dare guru munyika yeZimbabwe is the constitution is the president. President vane right yekukupa pardon, vanokuregerera, vanoita kuti usaregererwe, vane mvumo yekuti usasungwe. Ndomutemo unovabvumidza. Bumbiro remutemo yeZimbabwe rinopa president ma executive powers ari above matari. Vanogona kukuregerera imese masungwa matu ya 20 years kana manzi muri kunofa. Vanoramba kusaida kuti haurayiwe, vanokudza kuti makore enyu chibuda endai kumba. Ndosaka tichita mabhadhi nenguva yakasiyana siyana. Saka masoko ava madhuku vari kuti iwo kana muri bato rine hanywa nevanhu venyu, taurai napurezidendi kudzai imi mukuru madi kushandisa simba renyu rekuregerera. Maregerera vana venyu vabuda panze vane simba racho neprosecution authority because ine simba racho zvakare.
Manzwa mashoko ayo amandevere, pindura itinzwa.
Ndofunga Dr. Mavaza vari kurasika pamamiriro ari munyaya yepamberi pedare. Pari zvino vajobhi sikala nevamwe vave kunyatsime havasati vabatwa nemhosva, havasati vatongwa kunzi vabatwa nemhosva zvokuti vazoti kune presidential pardon. Saka nyaya yekuregerera kwapurezidendi yepresidential pardon haipindi apa. Nyaya iri kuda ndeyekuti vajobhi sikala nevamwe vanoda kukumbira kuti vatongwe vachibva kumba. Ndochoga zvavanoda, havasi kuti havana mhosva kana chii. Nyaya dzavo hasati dzatongwa, vari kuti takamirira kuti vatongwe ngavatongwe vachibva kumba. Ndochoga zvavanoda. Ende vajobhi sikala vagara vavari kumakoti, vanogara vachipinda mumakoti nekubuda, vachidzokera kumakoti. Mutemo wekutongwa uchibva kumba uri munhu bhel chaunoisirwa ndechongoti uite kuti munhu auye kukoti. Saka vamavadza vari kuti rasikei panyaya iyi. Panyaya yebheri purezidendi hapana kana paanopindira.
Dr. Mavaza, hazvirakidzi here zvagara zvichichemwa nevanhu kuti matare aiswa muhapwa mebato riri kutonga munyaya dzezvematongerwo enyika kana vanhu vaakunzi mhanya yekumutungamiri wenyika kana kuhurumende kuti munge muchipiwa mukana iwe wokubvisa mari yechibatiso?
Mashoko avamadhuku haaratidze kuti mutemo kana kuti matare aiswa muhapwa nemutungamiri wenyika. Vamadhuku havana kuti kune mutungamiri wenyika ndokwavanoburitswa. Havana kuti kumbirai chibatiso kune mutungamiri wenyika. Vati edzai mamwe mazano zvikaramba toedza zvimwe taurira nai nebato riri kutonga.
Bato riri kutonga rinopinda papi, bato riri kutonga kumatarezi mosva ndopatiri kuda kunzwisisa Dr. Mavhasi.
Apa havana kuti bato riri kutonga ripinde matarezi mosva, riri kutaura kuti kana mutungamiriri wenyika akashaya hanya nenyaya yekuti mutungamiriri wenyika ndiye dare repamusoro-soro kumatare emuZimbabwe. Under our constitutional, any constitutional right to say anything over a judicial matter. President vanobvumirwa. Kana vamandevere vakaverenga vanozvinzwisisa.
Vamandevere hanzi munoziva zvinotaura mitemo.
Mutemo unotaura navamavaza unoti munhu anopara dzimwe mhosva ari panze ano dzakafanira dzambopara anogona kunyimwa chibatiso. Asi mutemo umuredire mutemo rinoti munhu wese zvake asungwa anofungidzirwa kuti haana mhosva kusvika abatwa nemhosva. Vasikala pari munhu vasaenda kana mhosva imwe yambobatwa nayo pamhosva dzavo vachinda kudai. Kwete zvekuti vati vamadhuku vangasvika kuti purezidendi vangati vataure kuti vajobhe zikaranga vabude votaurira dare kudaro handifungidze kuti ndo mataurira vamadhuku.
Ndoisa mubvunzo kuna Dr. Mavhasa, tingaona here ivo vebato reCitizens Coalition for Change vachitora mashoko aya vachiedza kuisa zvematongerwo enyika kuti vanhu vabuda?
Kana vane chido nevanhu vavo vanokwanisa kuti vataurirane vanegoshiete.
Vanga vari gweta vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhasa vari parunare neStudio 7 kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kune rimwe gweta vachishanda nekambani yemagweta yekadzere Ungwe and Mandevere Legal Practitioners vamarufu Mandevere vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeiwe kuSADC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kuRwanda kwavanga vaenda kumusangano wezvekurima nechikafu kana kuti African Green Revolution Forum. Kunyangwe mapepa nhau yehurumende ari kurova bembera kuti vakabudirira murwendo urwu, vanopikisa vari kuti vakaburitsa pachena kuti munhu anotaura zvaasingateedzeri. VaMnangagwa vakashanyira nzvimbo yekurangarira vakapondwa muhondo yemarudzi kuRwanda, asi munyika hurumende yavo inonzi iri kupomerwa mhosva yekutumira vasori kunoputsa matombo anenge aiswa kurangarira vakapondwa munguva yegukura hundi zvikuru nemauto e5th Brigade kumateveleland neMidlands. Kunyangwe hurumende yavo ichishora vanopikisa vanosangana nevatungamiri kana vaimbova vatungamiri venyika dzakaita seBritain neAmerica, VaMnangagwa vakasangana nekumhoresana nevaive mutungamiri wenyika yeBritain vaTony Blair. Izvi zvakashorwa nenhengo yeHouse of Lords amai Kate Hoy pamwe nemapato anopikisa munyika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Amai Hoy vatiwo chiri kudiwa nevanhu vemuZimbabwe rutsigiro rwokuti paitwe sarudzo dziri pachena gore rinouya, kwete kutsigira munhu anotonga nedemo. Izvi zvatsigirwawo nemutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere.
Takashamiswa vaMnangagwa vachikwadzisa vaTony Blair. Isu tinoziva kuti ZANU PF yakanga isingatarisane kumeso nevaTony Blair, asi takuonawo kuti vachinja zvakare. Even pakukwazisana kwacho hapana chinobuda ipapo chinobenefita vanhu kana kuti munhu wemuZimbabwe, kungokwazisana. Uye tinoona kuti nyaya huru iripo ndeyekuti vaMnangagwa vari kutyora kodzero dzevanhu. Tirikuona vaJob Sikala, vaGodfrey Sithole nevose vekunyatsime vakangosungwa. Zvinhu zvekuti dzimwe nyika dzinotarisa voona kuti aiwa vaMnangagwa vari kumbunyikidza vanhu vavo. Saka even kukwazisana kwacho hapana chinobuda chinobenefita vanhu vemuZimbabwe.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvoburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati kusangana kwakaita vaMnangagwa navaBlair chinhu chakakosha mukuzadzisa urongwa hwavaMnangagwa hwekugadzirisa ukama hweZimbabwe nenyika dzekumavirira.
Tinovaona makore makumi maviri apera zvinango zvoupfumi zvichiripo vachisangana nemutungamiriri wedu vaMnangagwa. Munotondera kuti vaBlair aivavo nerimwe gore vakatiza kumpa kunogara padhuze navamugabe kuUnited Nations Summit, asi vakasumuka pachigaro chavo vachienda kunokwazisa mutungamiriri wenyika vaMnangagwa uye nokuvayemura mashoko avo avakaparura vachipa speech pasi rose kuti vakanzwa kunyevenuka uye vakaratidza kunzwa kufara kwazvo nemashoko ane gwara ane muono webudiriro nebasa rikuitwa na vamunangagwa
va Blair avo vaiva mutungamiri wehurumende yeBritain pakatanga Zimbabwe kutemerwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira vakakwazisana navamunangagwa nezuro mushure mekunge vamunangagwa vapedza kutaura pamusangano wezvekurima uri kuitwa kuRwanda. Mushure mekukwazisana uku vamunangagwa vakanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vakafara kusangana navaBlair vakatiwo zvakaitika kare hasi zvinhu zvinofanira kuvamisa kuti Zimbabwe ibudirire. Mutungamiri weboka revechidiki mubato reUnited Zimbabwe Alliance vashingirai chabata vati zvinoshamisa kuti vamunangagwa vakamhoresana navaBlair asi vachigarotsoropodza vemapato anopikisa nekudyidzana nevekunze.
Saka zvatishamisa nhasi kuti vazova mhorosana navo zvikapembererwa neruzhinji weZANUPF.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure
isu hatinei nekumhoresana angave naTony Blair kana nevasitting leaders edzimwe nyika. Chatine basa nacho ndechekuti ngatigadzirei urongwa hwaro hwakakwana hwekuti tiwedzere production munyika medu tisununguke mupoverty yaramba yakatibata senyika.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hurukuro yekanguva kadiki yakaitika nezuro pakati pavamunangagwa navaBlair ihurukuro dzakanga dzisina kurongwa. Vakati kukwazana kwakaita vaviri ava hakuna chizhinji chakunoreva panyaya dzekugadzirisa ukama hweZimbabwe neBritain sezvo vaBlair vasisiri mutungamiriri wehurumende yeBritain. Vashauro vokumusangano uri kuitirwa kuRwanda uyu vamunangagwa vakati kusima mari munyaya dzezvekurima kurima pachicherechedzwa kushanduka kwemamiriro ekunze uye kushandidzana pamwe chete kwenyika kunogona kupedza nyaya yenzara muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kuti vakwanise kuverenga kana kuti World Literacy Day. Sangano reUnited Nations iro rakatara kuti zuva iri richerechedzwe nhasi rinoti pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi manomwe kana kuti 771 million kunyanya madzimai havana ruzivo rwekuverenga. MuZimbabwe, bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat rinoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 97% vanokwanisa kuverenga, zvichireva kuti Zimbabwe imwe yenyika iri pamusoro-soro panyaya dzevanhu vanokwanisa kuverenga. Asi mamwe masangano evarayiridzi anoti uwandu hwevanogona kuverenga hunogona kudzikira sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi zvopa kuti vana vatadze kuenda kuzvikoro. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe.
Zuva ranhasi zuva rakakosha rinotarisa yatinoti International Literacy Day. Literacy chinhu chakakosha zvikuru kwazvo muupenyu hwevanhu. Asi tichitarisa zuva ranhasi zvinoratidza kuti madzimai akawanda pasi rese literacy rate yavo iri low.
United Nations iri kuti madzimai ndiwo ari kumashure zvakati nyanyei pasi rose, kwete muZimbabwe chete. Imbo pabatai ipapo zvishoma.
Tinoda kukurudzira kuti madzimai zvikuru ndiwo anofanira kunge ave ari literate, nokuti pachirungu vanotaura kuti to educate a boy or a man is to educate an individual, but to educate a woman is to educate a nation or a society. Saka vakadzi vakaimprova literacy rate yavo zvinopawo kuti society ibudirire. And kana home ina mai vakaenda kuchikoro, ina mai vari literate, musha wakarongeka unozopa kuti vanavo vakure vachibatsirika namai vanenge vane literacy rate.
Zvamunokurudzirawo imi ndezvipi?
Chatinoda kunyayokurudzira inde inonzi functional literacy rate. Kazhinji zhinji tinongonzwa kuti tine high literacy rate. For example, muZimbabwe tingawane 92% literacy rate. But literacy rate haionekwi ichibatsira vanhu kana kuonekwa ichibatsira kuvandu dzaikonomi yemuZimbabwe. Saka chatava kuda ifunctional literacy rate, kwete dysfunctional literacy rate.
Dr. Joe, ndiku bate muromo makutaura mavoko akakura. Muri kuti here vanhu vanogona kudzidza zvigosha yamaturo vakadzidza kudaro?
Functional literacy rate inofana kuti ibatanidze kuziva kuverenga zvichienderana futi nepractical experience zvichibatanidza theory nepractice. Mumapurazi, kumaruwa zvikuru ndokunoda kuti tisvitse technology yamazvano, so that literacy rate yedu yatinayo iri functional, kwete kuti tingoti high literacy rate but isina chouviri chaunoona. Hatidi kuproducer ma educated robots, tinoda a functional literacy rate inopa kuti vana vaone apart kungoziva kuverenga vawanewo ma skills avanoenderana nokuverenga kwavanenge vadzidza. Ndo inonzi functional literacy rate ingabatsira nyika dzakawanda muAfrica.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reptuz Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vagari vekushurugwi kwanhema vari kuchema-chema kuhurumende kuti vawanise mishonga muzvipatara kuitira kudzivirira zvirwere nerufu zvinogona kudzivirirwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekushurugwi, amai Tabitha Taru, vanoti hakuna rubatsiro rwakanyanya kubva kumakirinika akaita seTongogara nezvamawande sezvo kusina mushonga.
Kuzvipatara hakuna mishonga. Ndo iri kunyanya kunetsa kuti tinogona kuenda kuchipatara. Vonoswera futi wakangogara, service yacho iri very low. Kana tagara ikoko paunopedzisirwa masikati aya unongonyorerwa mushonga, hakuna chawawana.
Izvi zvatsinirwa namai Teresa Badara.
Kuzvipatara kwacho kwakangooma nokuti izvozvi pane vamwe vari kuinda ikoko vachinobatsirwa. Vamwe vanopedzisira vashaya chero tsono chaidzo dzekuti kana munhu aita dambudziko achida kusonwa mastichi vanopedzisira kwatombonotsvagwa anotomborara akadero. Kotonotumwa vanhu kuti chindai motsvaga tsono dzekuti munhu asonwe zvose neshinda dzacho. Saka kubatika kwacho muchipatara kwakaoma chaiko, hazvina kutombomira zvakanaka.
Mukuru anoona nezveutano mudunhu reMidlands, Dr. Mary Mchekeza, vaudza Studio 7 kuti titaure nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi ravo kana kuti vaizotaura nesu chete kana vachinge vapiwa mvumo nevanotaura vakamirira bazi rezveutano muHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vari zvemutevedzeri womutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi bazi rezveutano rinogara richichema-chema kuti mari yairi kupiwa mubhajeti shoma zvikuru. Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushayikwa kwemishonga rakatekeshera munyika zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi.
Asi ndinjodzi huru yekuti makawanda akugone kuafoda zvekuzvati. Panguva yavanhu vachifanira kuwana besero kubva kufed kunyika ndonguva yari kuzvichida kutenga chakati unotenga chakati. Vamwe havatogone hama yacho yekutuma kuenda kunotenga zvinhu izvozvo. Ari muemergency aita accident yemota masucha zvamunambo vakupinda motienda unotenga iye hana hama iripo. Pane njodzi unorasirwa noupenyu, upenyu hwevanhu ndobva mozoona paya vanhu vachisiyiwa vasina kusonewa vachienda kumba nemaronda avasina kusonewa. Ndo njodzi iripo zvinowedzera yatinoti motari.
Vamadzorera vatiwo izvi zvinogonawo kukonzera kuti vanhu vasaenda kuzvipatara vakati hurumende inofanirwa kusimudzira nyaya dzeutano.
Hurwere hauperi because vanhu kana vachiziva kuti ndikaenda kuklinika hakuna chiriko. Kazhinji havatozombosvika health care yacho, havaendi kuklinika kana kuhospital kwacho, vakuzarira kumba. Saka confidence hayo mumahealth care delivery systems yedu zvino yakasikira.
Bazi rezveutano rinoti chinangwa charo ndechekusimudzira nyaya yeutano pamwe neupenyu hweveruzhinji, asi vagari vekushurugwi vanoti zvazvisi kuitika. Ndakamirira Studio 7 kushurugwi kwanhema, ndini Rutendo Mawere.
Mashoko atichangotambira anoti mambokadzi wekuBritain kana kuti Queen Elizabeth vari kutariswa navana chiremba vavo sezvo vari kurwara zvakanyanya. Vanonzi vari kuBalmoral Castle. Mashoko abva kumuzinda wavo weBuckingham Palace anoti mhuri yavo iri kushushikana zvikuru neurwere uhu. Mambokadzi Elizabeth vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, Vanelson Chamisa, vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa, Cyril Ramaphosa, zvekuti nyaya yeZimbabwe izeiwe neSADC. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Mpandula 2022 ngokeno Gumede Saidi endabeni zethu namhlanje. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Ikomishini yeZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazana ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBrithani uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela eyethusa odokotela bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Zimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Lolu suku lwabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokuqhubeka kudingwa indlela yokuthuthukisa umsebenzi wemfundo ukuze kuthuthukiswe izizwe zonke zomhlaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko owagcina ukugijwa ngabe-UNESCO uveza ukuba inani labafika phose izigidi ezingamakhulu afica minwe 2,771 million zabantu abadala emhlabeni wonke jikelele, iningi labo kungabesifazane, kabalabo ubuciko bokwanelisa ukubala loba ukubhala. Abogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary bathi benza konke okusemandleni abo ukulungisisa lokho kwehluleka kwabanye, ikakhulu abesifazane, ukuthola amathuba wokuthi bayefunda ukubhala lokuloba. Isikhulumeli salolu gatsha umnumzana Taunga Nandoro uthi uqhamuka kwe-COVID-19 kuphazamise inhlelo zezemfundo elizweni kwabangela ukungalingani kwamathuba wokuyithola.
On this International Literacy Day, we remember that in Zimbabwe, people's lost 8.
Siyakhumbula ukuthi abantu eZimbabwe balahlekelwa zinyanga ezingu-8 zokufunda ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, njalo kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje. Lokho singakavaleki isikhala sakhona kwezemfundo, ugatsha lwezemfundo ye-primary ne-secondary lwenza konke okusemandleni alo ukusivala leso sikhala.
Abenhlanganiso zabakumsebenzi wezemfundo ogoqela ezababalisi ezinjenge Amalgamated Rural Teachers Union, RTUS, bathi kuhlezi kunjalo umhlaba wonke ukuba abesifazane, abayanga, abangawatholiyo amathuba, abakhubazekileyo, labaswelayo okwedlulisa amalawulo beyibo abahlezi besalela muva kokuningi ukugoqela imfundo. Umkhokeli we-RTUS umnumzana Obert Masaraure uchasisa kabanzi ngalokhu.
We need to transform the learning spaces and make it government's food.
Kudingeka siguqule indawo zokufundela njalo sikwenze kube yisibopho esigcwele sikahulumende, kube ngumlando wakhe ukuyihlawulela leyo mfundo. Inhlelo zokuthi kuthiwe abantu babophe ziqine ziyingozi ekwakheni isizwe esifundileyo. Singaphumelela kanjani kulokho uma sisenza ulwazi kube yinto engafinyelekekiyo kwezinye izizalwane? Sizama ukwakha umhlaba olabantu abalolwazi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Bhekani Nkiwane uthi lanxa eleZimbabwe belisazakala emhlabeni jikelele ukuthi beliphumelela ekubeni le mfundo yezinga laphezulu ezwekazi le-Afrika, usesemkhulu umsebenzi.
Literacy rate yakona ifanele ikhanye ngoba kokunye sibonana ay translate on the ground la kuti sibone ukuthi sikhanye thina ukuthi siya literacy rate yethu ulele laseZimbabwe ukuthi kuthiwa si literacy rate ephezulu kukhanye on the ground kusuka kungakhanye ngoba uthola ukuthi thiwa amazwe amanye kuthiwa la siphezulu kulabo ngeliterasy rate ungani zibona ezabo izinto ziyahamba ziya phambili ezinto ngani zimile solo siyabe sifisa ungabe iliterasy rate le iya-translator ukuthi itshintshe impilo zabantu itshintshe ukwenza kwezinto.
Umhlaka 8 Mpandula lusuku olwakhethwa ngabohlangothi olwe-UNESCO ngomnyaka ka-1966 olokunanza ukuqakatheka kokutholisa umuntu wonke ithuba lokubala lokubhala i-International Literacy Day ukukhumbuza uZulu emhlabeni jikelele ukuthi kulilungelo lakhe ukutholiswa lolo lwazi. Udaba lokufunda ukubala lokubhala luyingxenye lweziqondiso zohlelo lwentuthuko emazweni womhlaba olwe-UN Sustainable Development Goals kanye lokuthi ifezeke leyo ntuthuko kusiyafika umnyaka ka-2030 phansi kwe-UN 2030 Agenda for Sustainable Development. EleZimbabwe lalisaziwa ngezinga lemfundo eliphezulu kusukela ilizwe lithola uZibuse ngenxa yenhlelo ezazilandelwa phansi kombuso kowaye ngumongameli Robert Mugabe eziphathelane lemfundo eyayingabhadalelwa ngaleso sikhathi. Ingcwethi zezemfundo zithi lolu hlangothi lusukelwa phanjaniswa ngezombusazwe, ezomnotho, inkohlakalo lokunye eminyakeni engamachumi amabili edluleyo. Lonyaka ilanga ele-International Literacy Day linanzwa phansi kwendikimba ethi yona Transforming Literacy Learning Spaces. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Indlovukazi yakwelebhilithane uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela yethusa odokotela bakhe. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba uQueen Elizabeth ulabo dokotela laba endlini yakhe yokuphumula eBalmoral Castle eScotland. Useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisificamunwe munye, lasithupha 96. Okwamanje izihlobo zakhe eziningi sezimethekelela kuleyo ndawo. Asebefikile eBalmoral Castle indodana yakhe uPrince Charles, lomkakhe uCamilla, kanye lodade wabo uPrincess Anne. Abakhangelelwa ukuba bazafika kuleyo ndawo namhla ngabazulu bakhe uPrince William loPrince Harry, abazalwa nguPrince Charles lomuyi uPrincess Diana. Kusanda kuthakazelelwa iminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 indlovukazi yakwelebhilithane yagcotshwa. Akaziwa ukuba indlovukazi ilesifobani. Indlovukazi ike yagula ngomkhuhlane we-COVID-19 yakenye. Umkakhe uPrince Philip ubhubhe ngomnyaka owedluleyo. Ikomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba awabesilisa lawabesifazana eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi ole-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe babe lezikhundla zobukhokheli. Kubika u-Ezra Chisa Spanda we-Studio 7.
Abanxuse kulumhlangano wemfundiso ngabesifazane abavela kumabandla ezombusazwe agoqela ZANU-PF, Citizen Coalition for Change, CCC, MTC Alliance, labazimele bodwa. Unkosikazi Goret Mudzongo, wenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment, abayibo abaqoqela umhlangano, uchaza ngohlelo lolu.
Is committed to gender equality.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqhakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo lasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho oluzayo.
umnumzana Dalobuthe Sibandlangwe commission gender commission esabelene semathebelelende yena uthi okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje ikuthi bacebisane labesifazana ngokuqhatheka kokuphatheka kwezombusazwe
lohlelo olukhangele kakhulu ukucija ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko kuba njengathi ukuthi omama basilela kuma platforms awe decision making. So thina njenge-commission, njengeZimbabwe Gender Commission, siyazama sithathela umsebenzi wethu kusekelo sethu sombuso ukuthi simele siyenze indlela ezijiyejiyeneyo ukuthi sibone ukuthi omama labo bayaphatheka kwimisebenzi or kumbe kuzihlelo ezijiyejiyeneyo lapho okufuna i-decision ebamba bonomama mathupha.
Unkosazana Princess Khumalo ngomunye wabaphatheka emhlanganweni wanamhlanje, yena nguye bandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu sifunde ukuthi khonaphana abafazi balamalungelo alinganayo nabobaba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngubaba kuze ubaba isizabazi indingeko zethu. Thina lathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics, sizikhulumele ukuthi sifuna ukubuswa njani, sifuna ukubusa njani. So yikho esikufundileyo khona ukuthi before we are politicians singabomama sonke. So as abomama asiwiselani phansi ngokuthi lwanuvela kulelani bandla lwanuvela before we are politicians nabomama sonke.
Oyibandla le-CCC unkosikazi Khumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abakufundisiweyo.
Eqinisweni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu nobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu. Ama-results sesizawabona sesiku-ground ngoba yiwazasitshengisa ukuthi sesithandana. Noma sivela kuma-political parties atshiyeneyo, okusalayo singomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Tryphene Mtunga weZANU-PF yena uthi ujabule kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwebandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu yeZANU-PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singakusebenzi nxa ukuthi omama besingelazibindi, kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuzangena yini ebantwini ukuthi lihloniphane njengamabandla ezombusazwe?
Kuvele into esiyifundiswayo ngenxa yokuthi umuntu umuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazini engilayo. Kodwa futhi okunye engunazile esikhona khonapha, singamaphathi angu-5 course amileyo khonapha abuye kuyona le workshop. Kulabanye vele umuntu wakhona ungaze uvuka umkhulumisa vele akavumi okutshengisa noma selikugqama. Sozekusebenzela.
Abesifazana abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngeza Jesus Sibanda.
Nxa besokuyisikhathi eside kwakhulunywa ngokwakhiwa kwedamu leGwayihlangane kanye lempompi ezidonsa amanzi evela khona lesiyanathisa uBulawayo, umsebenzi lo wagcina usungulwa ngomnyaka ka-2018. Inkampani kahulumende yeZimbabwe National Water Authority ZINWA isebenzelana lenkampani eChina International Water and Electric yakwele China ukuqhuba lomsebenzi. Phansi kwalomsebenzi ontanga bezigabeni zakulo umango okwakhiwa khona leli damu bayaqakathekiswa ekuqatsheni ukuze bafundele imisebenzi yezandla etshiyeneyo egoqela ukutshisa insimbi lokubaza lezompompi kanye lokwemba amatshe asetshenziswa ekwakhiweni. Lokhu sokunike abatsha bakulesi siqinti imisebenzi phose engamakhulu ayisificaminembili 740 ukuze sizwe ngalumsebenzi ngokugcweleyo sixoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesigaba seMathebeleland North.
Niyabonga dadewethu. Yesi kwayihlangane kade yakhulunywa kasuphina ngo-1912 but coming in of new dispensation ngo-2017 kababa umnanga wahle waplana ukuthi liqalise idamu lelani first brick efakwe kuleyani idamu efakwe yi-second republic. And engafuthanda ukukutho dadewethu kwale project ngiyabonga uhulumende, ngibonga lobaba umnanga. Abantwana bemabale, abantwana bewanje, abantwana bebhinga yibo abasebenza abayakhalani idamu besebenza lama-China and bebafundisa imisebenzi yezandla yokuthisela izinsimbi khona phana ezokubhalansisa idamu. Kule kusekulomchini inkalakatha sebezilungiselela sebezichiselela kwamani amapipe asuka khona phana esiya kobulawayo amapipe inkalakatha abawalungisayo khona phana.
Likhangelele ukugqiba nini lumsebenzi wokwakha leli damu?
Lidamu as we speak umduli walo usuku 38 meters kuya ku 72 meters and in terms of percentage iku 68% completion ukuthi sikhangelele ukuthi end of this year or early next year idamu lena liyaphela selihambisa amanzi kobulawayo. Njalo sikhangelele ukuyaqeda udubo lwamanzi wokuswelakala kwamanzi kobulawayo idamu lena lingaphela and sikhangelele ukukhona phana around the dam kule irrigation engange 10,000 hectares ezavula ezabenefita abantu bewange abebhinga labelupane. Then on the way ipipeline lena yabisiya kobusuka eGwayihlangane siya kobulawayo babe kulama pump station angu 6 kuyafakwa khona ama irrigation schemes from 200 hectares kusiya ku 400 hectares okuya benefit ama communities on the way ipipeline siya kobulawayo.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathi ntambo wesigaba seMathebeleland North obexoxa le studio 7 ngocingo ekobulawayo. Silokhu sisedabeni lunye lwamanzi. Abahlali bemalokijini abalisa eminyela lemabuthweni kobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kwedolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzo esisodwa kufanele sisetshenziswe imdeni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi okungabangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, MIHR, eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda ukuqhamuka. Umqondisi walinhlanganiso uMnumzana Khumbulani Maphosa utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balendawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lenkonxa zamabhawuza nxa evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela lelokitshini lemabuthweni esikutholileyo njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu 4 ziyasheya isambuzi esisodwa. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi okokuqala ngokufa kwamathoilet akhona kwezinye indawo sokuyizindlu ezingu 6 zishiya ithoilet eyodwa. Okwesibili, izindlu lezi ezingu 4 kazilamizi bengithi izimuli ezingu 4. Uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu. Okucina kudala ukuthi izimuli ezingu 12 ezishiya ithoilet eyodwa. Lokhu kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda ngoba izakhamizi sezicabana ngokusebenziswa kwe-toilet ikakhulu ngokushota kwamanzi. Kulabanye abalobuchapa, kulabanye abangaziphathiyo abaqina besebenzisa kubi la ma-toilet bawangcolisa bawachiye engahlanzekanga okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho ukwanda kwezimuli ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo. Izindlu zakhona lokuloja kuchiphile ayikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo.
Buyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengenhlanganiso? Kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini?
Ekuxoxisaneni kwethu nezakhamizi zeminyela lemabuthweni kunezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala. Khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba le-toilet yayo bathole ukuncediswa ukuze kube khona ama-toilet ngendlu ngendlu kungabi khona lokho kokwabelana ukushaya ama-toilet. Kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize ifike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona. Yikho besithi kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya exemptwa ku water shedding ngokuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza. Bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe ngangcono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo, kumbe kube khona amabhawuza abuyahle zinsuku ngensuku ukuze lawo bathola amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lo bekungumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kulabantu abaningi asebephandle kwesigodlo seNdlovukazi yakwaLebhilithane kulandela imbiko ethi uQueen Elizabeth uyagula kakhulu emzini wakhe eBalmoral Palace eScotland. Abezindaba abeReuters babika ukuba iNdlovukazi yakwaLebhilithane yekele ukuya emhlanganweni weprivacy council kulandela ukucetshiswa kwakhe ngodokotela. Izolo ugcobe unkosikazi Liz Truss ukuba umkhokheli omutsha wakwaLebhilithane kulandela ukukhethwa kwakhe libandla lakhe. Kwele Milika kubikwa njalo ukuba umongameli Joseph Biden usebikelwe ngokugula kukaQueen Elizabeth. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Melika lithi lizanceda ele Ukraine ngokulinika izikhali ezibiza amabhiliyoni adlula amabili $2.2 billion. Lithi lizanika njalo ezinye izikhali amazwe atshiyeneyo etiswelwa ngele Russia elahlasela ele Ukraine ngomhlolanja. Lisithi kalifuni ukuba ilizwe leli lingene umanyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO. Kusenjalo umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukarhulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana namanye amazwe ubekele Ukraine lapho athembise khona ukuba ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili linceda ele Ukraine ngezikhali. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli e-UNHCR ithi abantu abaningi kuzwekazi le-Horn of Africa le-Sahel sebesuka ngobuningi babo ngenxa yokuswelakala kwezulu okudalwa yikukhudumala komkhathi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kule ndlala emangalisayo endaweni lezi lonyaka.
Ukwethekelela kukamongameli Emmerson Mnangagwa endaweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa ngombhuqazwe kwele Rwanda sokuphehle imbono etshiyeneyo, abanye besithi kumele azinuke amakhwapha ngombhuqazwe weGuguraundi owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili eMidlands laseMathebeleland. Kumbiko awulobe wawutshiya eKigali Genocide Memorial, uMnangagwa uthe uyadana kakhulu ngokubulawa kwabantu bohlobo lwesithutsi abafika phose isigidi. Uthe lokho akumelanga kuvunyelwe futhi loba sokutheni. Kodwa abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bathi uMnangagwa kumele alungisise udaba lweGuguraundi alandele umzekeliso weRwanda eyalungisisa umbhuqazwe wayo. Lanxa yena uMnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa lolu daba esebenza lenkokheli yosiko, umanyano weUnited Nations uthi awusuthiseki ngendlela aphatha ngayo lolu daba. uMnangagwa ngomunye wabantu abetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGuguraundi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lokansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Usethusile kakhulu njengabantwana beZimbabwe ukubona umongameli welizwe eseKigali evakatshele imyuziyum etshengisa ngodlamo olwenzakalayo abantu bebulawa abomhlobo wesithutsi ngomnyaka ka-1994. Zwakale sola kakhulu owenzakalayo esithi kakumelanga kwenzakale nquma njalo uphagama owenzileyo. Yebo kambe thina sithi isilungu kuthiwa charity begins at home. Sifisa-ke aqala alungise eZimbabwe udaba lweGuguraundi lalo lufike emaphethelweni kwenziwe ngendlela eRwanda eyenza ngakhona. Sithemba-ke ade likhuluma yangakhulumi nje njengoba evakathile wafika ebekhuluma into esenhliziyweni yakhe. Sesikhangele-ke ukumbona ethendiwa ekhaya eZimbabwe ukuthi ingafika. ayenze njani odaba legugura wonde lodaba sekumele lukhulunywe lulungiswe lufike emaphephelweni abayenza lesi senzakalo ububi lobu lawa abantu bakheziswe ngendlela okumele bahleziswe ngayo kukhonisane umlota lapho kumele kuncediseke khona izihlobo zemuli zalaba ababulawayo kwenziwe umhlalo lapho ufike emaphephelweni
babuchuma nansi indaba
right ngiyabonga kakhulu angazi ukubana nxa umali umami undlozethi umangele umongameli efika kwi-memorial site eRwanda ukuthi omali siyabona bokuyini nxa mbesenza into elobonto yinto yokuqala leyo okwesibili indaba yeRwanda yalungiseka lula ngoba wonke umuntu wabuya etafuleni bahlala phansi kwalungiswa kungayenzwanga khona okuthiwa khona yi-side show kumbe lokwana okwenzela ukuthi imbonani kumbe okwenzela ukuthi kona umuntu vele uyabe vele enenjondo yakhe engafuni ukulungisa kodwa efuna nje ukubana kube ne-controversy ethize abanye kuyilaba abenza imali ngodaba olumhlungu olunjengolwebugrawund olwenzekala lapha esikwaziyo sonke sizelami ninje sibe zihlobo ezathabalalayo ngesikhathi sona nesiyami manje thina nga udubo lwezikuthi kona sile-opposition engafuni ukulungisa kodwa efuna i-grand standing ngezikhathi zonke ngoba kathesi sikhuluma kunje ngesikhathi zikababa omgabe nainsor retinpeace siyakwazi ukuthi udaba lwebugrawund njalo ungakhulunywa vele lwamisensasa vele ungazama ukukhuma udaba lolo vele kuhle kube ngokunye kodwa umongameli lo okhona othena buya wathi bakithi asihlale mphansi asikuvulela into lou sikukhulumeni kuhle sisikucubungule sibone ukuthi kona kathi singabamba njani sifike nga ngiyakhumbula izikhathi eziningi ebuya khonapha kobulawayo efika estate house laphana enisa ama-stakeholders athiyethiyeneyo izinduna abezinkolo ama-social leaders kugoqela ezini ama-opposition leaders ukuthi bakithi udaba lwebugrawund silubambe njani siluphethe njani
Baba Ndlovu nxa ngimthola kuhle lapho baba uChuma uthi lina njenge opposition lidla ngodaba lwegugura hundi litandukusola uhulumende umnanga kwalapho kungela sithi ngokhona
umntwana owazalwa ngabo 80s usengukhulu kathe sakhe umuzi ufuna lomntana akhela yaba labantwana abayenza imbonani ngibona laba abangalungisisi udaba lwegugurawundi sekukhwana iminyaka engamathumi amane kaphela okokuthi ngaba ngabantu abafisa lolu daba lulungisiswe ngakudala lwalungisiswa ngakuphela muntu okhuluma ngalo okwenza sibe lesi sikhuluma ngalo abamele amalungelo kazulu bekhuluma ngalo abazombusazwe bekhuluma ngalo yikuthi kalukalungisiswa lokho kuludaba olulokhu lumqoka alukalungisiswa yikho nalwane zisanga abantu kabakhulu ukukhuluma ngalo kulo mhlanganiso ezisebhedle likazulu ezincedisayo umphakathi wokulungisisa lolu daba bahamba bafaka bakwakha ngale ebhalagwe wabuya uhulumende wezanupiefo kamnankadwa nalo bekhale egigali wazodiliza amaplagi lani ababewayakhile so olembonani ngubani bephakathi kwalaba abathi lolu daba lulungisise lalaba abayibo ababulala abantu sekune-40 years lokho kungakulungisisa
babachuma ngamafitshane akuyiphetha
njengoba ngithilo mina ye emuva ngale akubanjwanga kuhle kwento lokho sukela vele ubaba unkomo ebiza indaba ye-unit ngo-1987 sibambana sonke izaphu sibambana nezane jongo akukhulunywanga kuhle izinto ngoba bona abanikazi bendaba naleyana baze bazihambela bonke kodwa into enhle ukuthi bona just because into ayizange yenze kuhle emuva akusakhe bothi nakusabela ngenze kuhle namhlanje so yikho besithi bona abesibeta lets nakuneva yikho engikutshoyo mina ubana uhulumende lo mutsha okhokhelwa ngubaba umnandaza usezamile indlela zonke ukuthi bakithi azikhulumisaneni
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Central Committee ubexoxa endawonye lo councillor we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kumbiko esisanda kwamukela kuthiwa indlovukazi yeBhilithane uQueen Elizabeth II usetshonile. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Singekehlukani zihlobo singekehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela iZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Ikomishini eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBhilithane uQueen Elizabeth II ekasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Kumede Saiding sithi kasidibaneni njalo ngo 6:30 kusasekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.